zvinotora zvakawanda kuti munhu wechirume muno muZimbabwe nyangwe zvisina basa kuti iposition iti kuti atange kutaura kuti tine dambudziko muZimbabwe. Saka zvakashamisa badi nekundifadzawo kuti mukuru wenyika vakataura pamusoro pekuti tine dambudziko. Saka zvatinokurudzira manje ndezvekuti tichiona kuti kana apfuura pastage yekuti acknowledge kuti tine dambudziko, zvii zvatofanira kuita kuti tipedze dambudziko racho.
Muzvare Majume, imiwo muri kuona nyika iine zvikuru zvairi kuita here mukurwisana nedambudziko?
Ina hangu ndiri kuona kunge nyika haisi kunyatsotora matanho chaiwo akasimba ekuti dambudziko iripere kunyatsomira-mira. Zviri kuitwa apo nepapapo. Zvino izvi zvekuti matanho aya anotorwawo neanenge afungawo musi iwoyo, umwe akafunga, umwe akasafungawo, hazvina kwazvinonyanyotisvitsa. Dambudziko iri rakaoma iri, rinotoda kuti paitwe chirwirangwe chaicho chekunyatsosunga dzisimbe. Izvi ndo zvisiri kuitwa nehurumende. Ndinodaro nekuti hurumende yakaita zvakanaka chaizvo, yakaita chirongwa chinonzi strategy yenational gender based violence. Asi nanhasi ichochi chirongwa ichi hachisati chaane kana ndingati nematanho arongwa ekuti chinozadzikiswa sei. Chine misoro yenyaya mina yachinovavarira. Mufunge ichochi chirongwa ichi chine nguva yachaifanirwa kunge chichiitwa, chaifanirwa kuitwa pakati pa2012 na2015. Asi nanhasi zvongera zvetsuro yamukira mumakumbo, nhasi yombomhanya yakati tande ichienda kungati kana murambinda ichiti vachikurukura nhasi vakafunga zvakati. Hazvina kana sungawirirano zviri kuitwa izvi, havana kunyatsodzanisa pfungwa nekunyatsoita zvinhu nemazvo. Ndo pane dambudziko ratinaro iroriri.
Vagokova, tinoona kuti vanhurume zvikuru veukama ndo vanonyanyonongedzwa kana kubatwa nemujenya panyaya dzekushungurudzwa kwevanasikana pamwe nevanhukadzi. Inyaya yekuti havasi kuwana dzidziso here?
Varume vanga vachiedza kuvhara nyaya kuita sekunge inyaya ine chekuita nemadzimai chete. Vanga vasingaone kuti dambudziko iri ndivo vari kurikonzeresa, uyezve vanowana chavanogona kuita kuti ripere. Saka isisi tiri kutarisa nzira dzekutanga kuti yeuchidze varume, kuti tinoda varume vakawanda munyika vanotanga kutaura nenyaya iyoyi. Tinoda mapoka evarume akawanda mumachechi kupi nekupi vanotamba bhora nechi kuti vasangane pamwe chete titange kutaura nekuti topedza dambudziko reubhinya huri varume sei. Taane dambudziko rakakura, varume vakawanda vangova mabhinya, but iko zvinezvi I think nguva yekuti varambe vachiita zveubhinya iri kuvaperera, nekuti tikuwana kuti kune varume vakawandawo vaakutanga kutarisa nyaya yacho kuti ndezvipi zvatinogoda kuita sevarume kuti tipedze dambudziko irori.
Muzvare Majome, kune vamwe vanoti vadare vechidzimai rwendo runo makawanda vari muparamende, asi izwi renyu harisi kunzwikwa sezvava zvichitarisirwa panyaya yedambudziko iri. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Zvinogonzwa rwose. Ipo panotove nemotion, inini ndinotova nemotion yandinayo mudare reparamende yekukurukura nenyaya idzodzidzi. Ndiri kuisa motion yekuti izvoni patarwe mitongo yakadzama chaizvo inorema inorwadza yemumajeri yevanhu vanenge vabata zvibharo kana kushungurudza vanhukadzi zvegender based violence usingadereri pasi pemakore 30. Zvitangire pa30 years, makore makumi matatu pamhosva yega yega, chibharo chega chega chaanenge abata anonzi macount pachirungu. Uyezve patarwe imwe mitongo yakaoma chaiyo pane dzimwe mhando idzodzi dzemhirizhonga. Chechipiri chekuti paitwe kuti hurumende isungirwe kunzi ione kuti mukamba yemapurisa yega yega munogara mine inonzi rape kit, inova ndikati mukana unoshandiswa kuti utsvage umbowo hweumhizha hwesainzi maererano nezvibharo. Chechitatu kuti vaone kuti pave neunyanzvi vana mazvikokota pakuongorora nekuferefeta nyaya dzezvibharo, kuti muZimbabwe mukwanisikewo kuti pange pachiongororwa inonzi DNA handiti